isungwa zvava zvichitaurwa asi isusu tichitikana iri hurumende ine murawo nokudza murawo inenge yataura haishafanwa kuramba ichitora mapurazi nokuti akambotaurirana namupermanent secretary wegu ministry of lands akataura kuti nonyaya yemafamu akagazetwa akaitwa kudhara ndiwo anotorwa iwoyo asati aitwa atorwa izvi nezvi kuratidza kuti haana kuti haana kutorwa saka hapana kunge achatorwa iye zvinezvi pasina kutanga panyatsoitwa audit chaiyo nokuti nyaya yemafarm inversions takati yakapera kare vanhu vaakuda kugadzirisa kuti varime vaite zvinhu zvine pundiso mukati menyika
asi zviri kukushamisa here kuti mamwe makurukota ezanup f ari kuti nyaya ingaimire asi vamwe vachiti ngazvienderere mberi
hazvitishamisi nokuti kune vamwe vakuru vemuzanup f vane chiedza chiripo mumaererano noupenyu hwevanhu ndo vanenge vachiti zvemafarms ngazvimirwe kune vamwe vasina chiedza vanongoda kungoparadza chete havane chirwere chekungoparadza ndo vanoramba vachingoti mapurazi ngaatorwe anotorerwei iye zvinezvi.